chakatanga chaitika ndechekuti makegevhasi edu angari vangari mafoundasi edu angari makegevhasi enaki naki ichiri kuita zvekupa vanhu chikafu nokudi vasati vakuita coordination saka ndopakazoregera naki kuita coordination ivo vanhu vakaramba vachingouya kwavari vachitsvaga rubatsiro saka vakatanga vachingoburisa zvemumwe dzavo dzimari vanhu vaya vakunoti handichakwanisi kuzvivasastina nezvandinazvo inini vachibva vangoona kuti pane vamwe vakaupawo njikere dzokuti zvirinani mutange organization ukwanisa kuzotsvaga vanhu kubatsira tamuka foundation inoshanda nemaorphans and vulnerable children inoshanda nemapeople living with HIV inoshanda nemawidows nemawidowers inoshandazve nevanhu nemadisabled tine income generating projects atinoita anobatsiridza mamwe acho tinoita kuti munhu akwanise kuzviitira achizvibatsiridza nepamwe chete nemhuri yake kwozoita mamwe acho ekuti tinoitawo kuti isusu tikwanise kuwana for nutritional purposes and then mamwe maprograms atinoita especially kumayouth ibehavior change tichiita maworkshops navo tichiita music but ine information mairi